kwese mukapakutanga kana ngatitarisei munhu ari kuzvitaura kuti ndiye mutungamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti maelections tsaro dzemuZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza munhu weZimbabwe kuti inini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwakuda kutanga. Kana maelections toita muchiziva kuti ari kuzoitwa munana Juni for July, zvotitenda kuti zvitingamupiki zvimwe zvinoita kuti maelections aveko kana kuti asoavaiko zvinge zvagadziriswa. Saka apa hapana chinoshamisa. Zvakare vari kupawo avo vanopikisa o vanokuvhidzana nezanupf kuti aiwazve musazoti takakudhumai.
Dr. Magaisa, munoonawo sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rineri, nendava yekuti zuvawo ritiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika, vakapinda musunoonoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines, hazvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa23 August, nekuti constitution yedu bumbiro redemutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemu yeparliament. Temu yeparliament inopera musi wa23 August, nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa22 August 2013. Saka ndo panopera 5 years. Zvisinei, zvinogona hazvo kuti president vaite kuti maelection aikwire kukurumidza, asi zvinoda kuti parliament iitwe dissolve. In other words, parliament inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zviri zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna March, zvinoreva kuti president panobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita, asi zvofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumanzi, munoti nemashoko aDr. Magaisa?
Aiwa, ndizvo zvokava Magaisa igweta sokutaura kuita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvongamupopoto kubato rezanupf, kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kutungamiri hwemapolitical parties akasiyana-siyana, ava vanoda kudini kupinda musarudzo idzodzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe, munhu woga woga anofanira kunge ane chekuita chokuwedzera kana kusubtracta, so that zvinhu zvedu zvinyatse kufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinombozwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pangumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation, kuitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kae kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa, sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa mpatsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikirinwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll, yekuti kana ichinge yaapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here, uye rine address kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.